manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe almost studio 7 ebetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Embembera iyi mazvipuka asi kutoita because vari kutsvindirana zvipekuti kana chero bhazi rakaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwana vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vakumanyira kuzvipuko bhazi hazvizi sepi manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvi.
Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus.
Taona makambani zakawanda achivhara. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda as we speak zvino havasina mabasa.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani izvo zviri kusiya vashandi vari paromananzombe. Sarudzo yebyelection kuChegutu West iri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi anotakura veruzhinji vanoti kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi kuri kuvapinza panjodzi yekubatira chirwere checoronavirus icho chakatekeshera munyika dzakawanda pasi rose. Kunyange hazvo chirwere ichi chichinzi hachisati chapinda muZimbabwe, hurumende inoti iri kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi kana chichinge chazopinda munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanga vachikwira mabhazi eZupco amaisinekiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvekuvharisa miromo kana meno dzavo kana kuti mamask.
Embembera iyi mazvipuka asi kutoita because vari kutsvindirana zvipekuti kana chero bhazi rakaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwana vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vakumanyira kuzvipuko bhazi hazvizi sepi manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvo.
Mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kuSouth Africa paRoadport amai Aquiline Augustine avo vati vanogara kukuwadzana vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita sechekorota.
Mabhazi airimo mawindo anenge akavhurwa saka mabhazi zvavo anoenda kunze kwenyika ari sesi because zviripo zvinodzivirira vatodiwa kuti vanhu vanyanye kutase kuti vabatane kana kufemerana saka vachisa zvinhu zvavo zvaka zvinoprotekta kuti kumakondisheni yekuti vanhu vanogeza maoko masanitizer aya yekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa.
Umwe mutyairi wemabhazi anoenda kuSouth Africa vatonderai kusekwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kuSouth Africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwaLimpopo.
Mai vanhu vanovaitotsvaga nohudha kuti vavararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba nyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kumira chienda vanongoenda kuchara pichara 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 vachidzoka vakasvika vabhodha varubva vasprayo kuzimside. Mukufamba kwefaceside ndikusati kwasati vakusprayo but kuzimside kuri right kuzosvika vachisprayo.
Munyori mukuru musangano reUnited Commuter Operators of Zimbabwe vasimbara Shengarande vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mabepa kana makufamba senzira yekudeedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita seCovid-19.
Isusuwo mota dzetu toisawo mabhini tsvina dzese pasvikira kombi paeach trip yokutra binayo kuti musarambe mine contamination zvimwe zvakare zvatatichitarisira kuti zvinogona kutibatsira tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari hard currency cash cash yekubata inogona kuve catalyst yeku transporta zvirwere saka tiri kutotarisira kuti tichakurudzirana isu varidzo makombe kuti tiite zvekuti tibhadharwone iko cash tiisewo matap and go mudzimotikari dzedu so that transaction yemari iwe shoma
munyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato remdc uye vari nhengo yeparamende inomirira kwecentral vasettlement chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipe dzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairasi vachikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganhu yenyika vavhenekwe vose
tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana econet vana mimosa vana unki nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona uro nekuti hauna mutupo hauna political party utachiona unogona kungobata ani zvake uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu tiri kunzwa kuti kumabhodha yedu hakuna zvikwanisiro zvakakwana uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakasana South Africa vasina kutarisiswa zvakakwana izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuzimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa atinoti mapublic transport systems ivawo mabhazi makombi nemushikashika kuti zvigare zvakacheneswa senguva dzose
hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoel bigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebazi ravo ndeapi kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairasi kana chichinge chazopinda munyika asi gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairasi uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika
mhuri yese yezimbabwe toda kuti tizive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa so tiri kuitawo patinokwanisa navo kudzidzisa vanhu kezai maoko musango mhorosana kumeso musangobata kumeso zvokuti munozvazadza zvirwere saka ndo chidzidziso chatinacho tangomirira kuti tirambe takangovhara takachenjeresa zvino pamabhodha edu ndege dzinobva kusouth africa taakutonyatsokuzitarisisa chaizvo vanhu vanokrosa pabhodha pabite bridge taakutovatarisisa chaizvo sezva taachingoita asi taakutopamidzira kutarisa kwatinoiti shivai
zvichakadai mashoko aburiswa nemutauri wekambani yendege yesouth african airways vatlali tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka musouth africa chete zvichitevera matanho akatorwa nehurumende yesouth africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairasi hatina kukwanisa kutaura nemutauri wecivil aviation authority of zimbabwe amai ana hungwe kuti zive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muzimbabwe here sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira asi mashoko atiri kutambira anoti ndege yeemirates yakagumisira kupinda muzimbabwe nezuro uko rwanda inonzi yatanga nhasi kusapinda muzimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairasi ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
mamwe makambani ave kutora matanho ekudzivirira chirwere checoronavhairasi munzvimbo dzekushandira dzakasiyana-siyana ukuwo mamwe makambani anonzi ari kuvhara izvo zvinonzi nezimbabwe congress of trade unions zviri kusiya nhengo dzaro dziri parumananzombe nonorai jena anotipa nyaya inotevera
imwe kambani iri kutora matanho aya izimbabwe electricity supply authority kana kuti zesa iyo yakazivisa muchinyorwa chakaiswa pamagedhe ekambani iyi kuti vanoshanya havachabvumirwa kupinda mukati kana vachida kuona vashandi vekambani iyi Muna anenge au ya kuzone kwa ndia anoto shevedwa kuzona muyenzi wake panze pe geze uye kana ave kuzogera mkati anofanirwa kugeza maoko pa geze apa pakaiswa mvura ine mushonga wekuraya utachiona. Mushandi wezesa anoona vanopinda nekubuda pa mahofisi emegawati muchinoi uye asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti mutemo uyu wakatanga nezuro uye wakabva kumukuru wavo kuHarare vachiti ivo basa ravo kutevedzera zvinenge zvataurwa.
Tutupiwa utani chikuru njiyenu ndiwani mekuudza zvokuita pano kwamba uri pamusoro apa ungunoverenga
kambani inoona nezvokwakwa kumashoko ichoazisawo kuti ichaedza nepainogura napo kuti vanhu vafambise mashoko echirwere coronavirus pasina kukanganisika kana kudonha kwemasaisai izvo zvinomisa kufambiswa kwemashoko pamadande mutande. Chewani inoti vanoshanya kumakambani kwayo vachange vasingabvumirwe kungopinda pose pose vachiti vose vanoita bhizinisi navo vanofanirwa kushandisa dande mutande kuita bhizinisi navo kwete kuenda kumahofisi avo. Sachigaro weZimbabwe Federation of Miners Muzari Chedza Chipangura vanoti vari kutyira kupararira kwechirwere chocoronavirus sezvo pasina ruzivo uye pane utsvina pakucherwa kwezvicherwa nemakorokoza.
Dambudziko recoronavirus yandengendesa pasi rose riri kutoti tyisawo kuti kana richazobata vamwe vedu muno muZimbabwe kunyanyanyanya kubandiko redu revacheri vatinoti maartisanal miners tiri kunzwa kutya kuti tinogona kuita murakatira tikapera chaiko nokuti tine dambudziko reutsanana.
Muzvari Chiedza vanoti dzidziso mumabasa inofanirwa kuita kwa nguva dzose
uyezve pane kushaya zivo iri kunyatsoziva kuti chirwere ichi chiri kufamba sei. Vazhinji vari kungoita manzwira-nzwira kuti zvichida zvinongobata varungu zvichida zvinongodai, asi chokwadi chiripo ndechekuti dambudziko iri munhu wese tinogona kuribata.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kusangano reConfederation of Zimbabwe Industry kuti makambani ari kutora matanho api zvichitevera dambudziko recoronavirus rabata pasi rose kunyange hazvo paine mashoko ekuti kune mamwe makambani ari kuvhara nepamusana pedambudziko iri. Asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJafet Moyo vanoti zvinosuwisa kuti mamwe makambani ari kuvhara zviri kusiya vashandi nemhuri dzevashandi dzichitambudzika. Zimwe nyika dziri kuvhiringwa necoronavirus dziri kuudza vashandi vadzo kuti vashandire vari kudzimba dzavo pachityirwa kupararira kwechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru gumi uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sarudze by-election muwadi 2 kuChegutu West iri kutarisirwa kuitwa mangwana uye iri kutarisirwa kuenderera mberi kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus. Mukuru anoona nezvesarudzo mukomishen inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission vautoile Sly Gwana vazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti kuchange kuine nzvimbo mbiri dzekuvhotera dzinoti Mediator Preschool neRifle Range uye vadhinda mapepa ekuvhotera anosvika chiuru. Mapato maviri chete anoti MDC Alliance neZANU PF ndiwo ane nhengo dzichapinda musarudzo iyi. MDC Alliance iri kumirirwa navaRides Machekera kuchitiwo ZANU PF ichimirirwa navaProsper Mutongerwa. Sarudzo iyi inouya mushure mekushaya gore rapera kwa amai memory banda avaive nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Hatina kukwanisa kubata vamutongerwa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato ravo reZANU PF vatafadzwa mugwadi vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu patavatumira. Asi munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakagadzirira kutora zvakare chigaro ichi kana sarudzo iyi ikaenderera mberi mangwana.
Zvatiri kuita hatisi kutsvakarutsigiro kwokuti zvokukunda kutoripo nechekare. Asi apa nyaya iripo ndiye kuwedzera mavhoti nokuti iri wadhi yedu nechekare.
Chii chaita kuti kuitwe by-election kuchegutu kwamuru?
Takarasikirwa namai vedu vanga varivo kansela yewati ino yewati 2 yanga iri pasi pebato redu reMDC. Sezvamunoziva musangano wedu weMDC musangano unotungamirira musangano unokondrola 28 malocal authorities out of 32. Saka pa 28 ipapo malocal authorities atinokondrola cheguchu ndiyo imwe yacho. Saka iyi iguta riri pasi peMDC.
Tarisiro yenyu yekukunda yakakura zvakadii tichiona kuti bato renyu musarudzo dzimwe dzaitwa dzemabyelection dzapfuura ranga richitatarika?
Handingati ngaitatarika yedu mwona kuti katakana ngasuru sei nekumaruzevha kuno zvinhu zvakawanda zvinosangana nazvo zvokuti mungatiita itatarika saiwa. Vanhu vemuno munyika vari kumusha vari mumadhorobha vanopfigira musangano wavo weMDC asi pane zvinogozhero zvakawanda zvatosangana nazvosangana nenyaya dzokupawa nechikafu vachinzi muri weMDC hatikupi nyaya dzemirizhonga.
Munombonyunyuta nenyaya dzekuchisudzirwa kwevanhu kana mhirizhonga mune zvamakasangana nazvo here rwendo runhu?
Kanyepa kuti kune mhirizhonga iriko. Haiwa vanhu vari kutsvakarutsigiro murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakurudzira vanhu kuti vasaungana. Munoona here sarudzo dzebyelection dzichizobudirira tichiona kuti vanhu vanenge vachiungana?
Vanhu vanenge vachivhota vachienda kudzimba dzavo, saka handioni kuti pangava nedambudziko. Uye zvakare tiri kuona vezeki vapicha matents pamastations avo maviri achange achivhoterwa, saka handioni dambudziko tange riripo nokuti vanga vachivhota havo vachidzokera kudzimba dzavo nokuti nzvimbo inenge doko doko zvayo.
Vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya vari parunhare kuchegutu nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Memory banda paakashayika gore rapera muna-December, siti iri rakaita vacant nokuti parakaita vacant MDC yakabva yaita take over the city. Now the city is now ready for an election. Saka election iriitwa mangwana and all is set for the election tomorrow.
Saka munoona here bato renyu reZANU PF richikwanisa kutora kana kubvotera MDC chigaro ichi nekuti veMDC vari kuti vane tarisiro yekuti vanoramba vainacho chigaro ichi vachitowedzera mavhoti?
ZANU PF yakahiwa siti iri nokuti pakaita splits paya pakabuda maMjuru muZANU PF vakatanga pati yavo inonzi People Coalition. Mazhinji mavhoti ndibva atobva neMDCA because ZANU PF yangaita split. Saka takasplitsa mavhoti and we were not ready as ZANU PF to have a split election. Saka zvadero MDC yakabva yahwina memory banda anobva ahwina chigaro ichi. Saka chigaro ichi chakukwikwidzwa iko zvino. Tiri kuona even vaDexter Nduna vanova MP weChegutu weZANU PF kuChegutu ikoko akakambena zvokukambena zviya and tiri kuona futi vachitipromisa kutiudza kuti siti redu riya raakudzoka kuZANU PF. Saka vajongadada ndimundirwisise ipapo pakuti iri siti iri raakudzoka kupati ZANU PF and richadzoka rine kuhwina kukuru kudarika kuhwina kwakakamboita makore adarika.
Tiri kunzwawo veMDC vachinyunyuta kuti bato renyu ranga richishandisa nyaya dzechikafu pakugoverwa kwechikafu, uyewo riri kunzi riri kuisa maposta pamusoro pemaposta eMDC. Makazokunda musarudzo iyi, hazisi zvinhu zvinozoita here kuti zvikonzere kunyunyuta ikoko kwekuti sarudzo dzabirirwa?
Hapana kubiririrwa kunenge kuchiitwa. nekuti siti yakanga richingori vedu ende sokutara kwandaita kuti takari rusa saka kukambena kuri kuitwa isati kuona MDC ichikambena makambeni rearkitasano pia uye nyaya yekuti maposta ari kubviswa SRP vachida pamusoro pemaposta eMDC zvinhu zvokuti hazvina proof yekuti zvingati ndozviri kuitika as you know panoitika maelection pagara panongoita mutauro kunyika dzose kana ikoko kuno kuna na America tinoona kuti izvi kuna na Sanders na Joe Biden ikoko kuti same party kune kushingwa nezvimwe zvezvikota kuvashidzi vanhu vari kubirira vari kudai
avanga vari sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America varegistra rumbira vachitaura vari parunhare vari kuAlberta kuCanada. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndinoitwa Pastor Rebecca Makai, ndiri kuno kuMinnesota. Ndingangoti harisati zvedu tanyanya kuti state yapa lockdown yekuti vanhu kare mudzimba. But in zvikoro zvavharwa, ma restaurants vavhara, vanhu vachakwanisa kudya out, makambani akawanda ari kuti vanhu ngavadzoke kumba.
Imi semufundisi, ko kumakereke kwakamira sei?
Kumakereke tiri kungokurudzira vanhu kuti ngatinamate nekuti ndonya yacho. Nekuda kwekuti mamirira zvaita izvozvi zvikaima tikati nesuwo church taakutya kureva kuti ko vanhu voenda kupi. Kune mutemo wekunzi hatichabvumidzwi kuti tiungane more than vanhu 10. Saka nekuda kwechikonzero ichocho, vanhu vaakusangana pamaline. Patrick with a church name namati ama line yatinodaidza kuti church is namadziro
saka muri kuona kuti dandemtande rakadaisa vana WhatsApp nezvimwe zviri kukubatsira here
ichokwadi tingangoti social media ndo yatakuto mira nayo takutoita semswe sondo isu tinenge tine service yedu asi tikuda kuchengetedza community saka pandine kungoshandisa audio yemazwi chete tiri kuita yatinoti virtual service inoreva kuti tinenge takaita kuti vanhu valog in tichionana zvisu nezvisu kuburikidza nesocial media.
Ndinonzi Innocent Francisco, ndiri kufotembeza original novel Zimbabwe. Chirwere checoronavirus hatina mufaro nacho because hatizive kuti ndiani ari safe kana kuti ndiani akachengetedzeka kuoyo. Kafambiro kachiri kuita tinototyisa. Panyaya yeZimbabwe nhau yeZimbabwe inotenderedza musoro because vanhu vari kutitungamirira muZimbabwe handinashuwa kuti vane mwoyo munyoro kuvagari vemuZimbabwe. Bcause dai vainzwa tsitsika kunga kwangu dai vakatora matanho ekuti vana vemuZimbabwe vambomire kushupika kwavari kuita panguva inoyi.
Dai maiwana mukana wekutaura nayo iyo hurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nawo wehurumende achisingi ndaifunga kuti dai kana zvikanzi nguva remera iwo dai vambosiyawo mukana wavambopowo vamwe mukana vamwewo tingaonewo chenji. I think zvimwe zvingamboitawo nani.
Ko panyaya yemabasa vamwe vari kumiswa here sekunzwa kwataita kuti kuna ana Jobek vamwe vari kuwaniswa vachimiswa mabasa nenyaya yecoronavirus?
Kunokuku hakusati kwandichandambonzwa hangu kuti kwamiswa vanhu mabasa.
Inii ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wegorofu vachambomira kwechinguvana kuona gorofu yemhando yepamusoro zvichitevera kumiswa kwemakwikwi eZimbabwe Open nemhaka yechirwere checoronavirus. Panguva imwe cheteyo mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wamirawo netambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Open iyo yangaifarira kuitwa muRoyal Harare Golf Club kubva musi wa2 kusvika 5 kubvumbi yamiswa nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus icho charovawo mitambo inoteverwa nechaunga pasi rese. Izvi zvinotevera kumiswa kwaitwa mitambo yegorofu iyi pasi peSunshine Tour umo Zimbabwe iri nhengo. Zimbabwe Open ndiwo mutambo mukuru wegorofu munyika uyo unounganidza shasha dzemutambo uyu kubva kumativi mana epasi rese. Mokuru we Zimbabwe Open, vamaito maachi, vanoti havana zuvare kuti makwikwi aya achatambwarini kana kuti achaitwa here gore rino. Vamaachi, vanoti vachamirira kunzwa kuvatungamiri ve Sunshine Tour South Africa kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Asi mutambo we Zimbabwe Open hausiro wega warohwa nechirwere checoronavirus pamitambo yemuZimbabwe. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors nhasi mangwanani chabuda mukamba umo changa chiri kugadzirira makundano echan ayo angachifanira kuitwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubhumbi. Vezifa havana kuzivisa kuti chikwata ichi chichaungana zvekare rini kuitira kuti chigadzirire makundano aya ayo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete ne Burkina Faso, Mali ne Cameroon iyo iri pamushang. Mucheveri weMaWarriors va Alfred Mkuche vanoti Cameroon ndiyo yega iri kutyisa kumakwikwi aya sezvo iri pamusha payo.
Zuma host panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the host, we have to be very careful. Other teams are two teams. We can meet them. Anything can come out a lot of that.
Maurias, angari mukamba kwemasondo maviri kugadzira makwikwi aya ayo ari kuunganidza zvekare zvikwata gumi nezvitanhatu. Makundano echan aya ambomiswa neve Confederation of African Football vachiti vachatsvaga rimwe zuva rekuti aitwe. Zvichakadaro, dziviriro yaCharles Manyuchi yebhande rake reWorld Boxing Federation reMiddleweight naMuhammad Sebiala wekuUganda yamira netambo zvichitevera chisungo chaiswa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mitambo nevekune dzimwe nyika pamwe nekuungana kwevanhu vanodarika zana. Mutambo waManyuchi uyo ungafanirwa kuitwa musi wa4 kubvumbi unopindawo pazvinhu zvambomiswa nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Manyuchi nezvemutambo uyu. Asi nemuvhuro Manyuchi akavimbisa kuwisira pasi Sebiala.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara, asi handisiri ndini ndasarudza. Vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. Tatswai ndine chirova zvangu chevata hakusi kutanga kurova vanhu vachirara. Ndakangobvira kare vachingorova vachirara, asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosaka mava vanhu vaakutaura kuti sevachingorova vachirara, sevachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo kwandaifamba ndaingovarova vachirara.
Zimbabwe haisiriyo yega yambomisa zvemitambo nenyaya yechirwere ichi chanetsa pasi rose. Mitambo yakasiyana-siyana mune dzimwe nyika kusanganisira nhabvu munyika dzemuEurope yambomiswawo, izvo zvabatawo vanoita zvekubheja mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani, izvo zviri kusiya vashandi vari parumananzombe. Sarudzo yebyelection kuChegutu West yotarisirwa kuenderera mberi mangwana, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 20 kuMbimbitho 2020 ngumthungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook koBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus.
Indlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikoropakoropa bangani basaba ukuyikhobhrambijana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele.
Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitshana nathi ngathi ayitholi vele siyanikhethiwe. So ungezakala ukuthi yayimitsha, ungezakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi, kodwa ayitholi vele siyanikhethiwe. Sebeyizama ukuyikhonnekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi yasebenza.
Uwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe le-Izingwenyama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook koBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ikomiti le ithi indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane kanye lokwamukela abahlolwa umkhuhlane lo kayila michina lempahla efaneleyo engasetshenziswa ngabezempilakahle emizameni yokulwisana le-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThornbrook Hospital Isolation Ward esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane le-corona, bethi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi. Umgcini sihlalo wale ikomiti uDokotela Ruth Labode uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.
Akuna nto engiyibone phaka kulanto ekhona lapha esibhedlela. Isibhedlela lesi yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikoropakoropa bangani basaba ukuyikhobhrambijana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele, vele akukho right. Into indawo leyi ayivele ingasasebenzi. Lingahamba eThornbrook ngalo kule TB kusmart, asikuthi city council, city council is not ready. Ayincediswe i-city council ukuthi indawo le ibe ready. Yikho kukhona.
UDokotela Labode ungezelele ethi i-$25 million eyavela e-Global Fund ayibuye izolungisa isibhedlela seThornbrook Hospital kanye lokuthenga imbheda esibhedlela se-Ekusileni.
Izibhedlela zakoBulawayo azikho prepared ukuthi azikwanisi, azilamali, azila equipment, azila lutho. Akulanto engayenzakala la kungabuyi i-COVID, siyafa sonke siphele du. So into ekhona lapha ukuthi thina njengama members of parliament sithi ma kule mali esivela ku Global Fund ayibuye lapha ilungiswe kuyindawo lokhu, ngenxa yokuthi kuyindawo lokhu kule advantage yokuthi kulama trend nesezanti kuzakhangela ke labantu abagulayo sithi banid in-nursing care. Labantu abanye abangani ba positive kodwa bekwanisa ukuhamba-hamba ngabangasiwe emakhaya, ngabasiwe ebusileni, asivuleni kuseleni kusasa. I-25 million le Global Fund yiye sesimelele lapho ukuthi yena enye yangkhona ilungise indawo le, ilungise indawo le ibe ready, kube le mbheda, kube le equipment, kube konke okukhona e-Wilkins. Mina kubuhlungu ngoba i-Wilkins ngiyibonile bakithi ibingani i-5-star hotel. Lapha kulungisiwa ndiku-rate. So I think into ekhona lapha i-25 million leyo ayibuye silungise indawo le siqeda lapho sambe siyefaka imbhede ekusireni sebe sesimelele iCovid.
Ilunga ledale lePhalamende eNkayi South uNkosikazi Stars Mathe obekhona ezohlola isibhedlela seThorn Grove Hospital Isolation Ward laye uvumelane lodokotela Labode.
Nayisithimo esiseThorn Grove kasimanga kuhle. EThorn Grove kufanele sisebenze nzima ukuze abantu mhla kusiba khona olomkhuhlane bathole indawo zokulala kuhle, indawo zokudlela kanye lalabo abaselaphela izigulane zethu. Sifisa bathole izigqoko ezifaneleyo sezikhona. Ngenxa yokuchasisa kwabo lapha eThorn Grove kukhanye ngabalazo lezo zigqoko ezaneleyo ngitsho lokokuvala amakhala kumbe okokuvikela esithi ngama-sanitarization.
Ilunga ledale lePhalamende koBulawayo uJasmine Thofa uthi uBulawayo udinga uncedo kakhulu, yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela.
IThorn Grove Hospital ngokubona kwami akula lutho, abakabi ready. Khona kungabuya ipatient e-positive vele lapha umuntu uyazifela because abakabi ready. Yamboni ungakhangela phansi ama-floors angkhona kapendwanga or kalungiswanga, it's not hygienic. Imbeda vele konke ama-matras angkhona lawo ngayugule ahlugule wese ungayibona imbeda yangkhona.
UNomathemba Ndlovu omela iGwanda South uthi ilizwe lisengozini enkulu yalomkhuhlane.
Isimo esilapha sivuma khona ukuthatha bebulawayo kuphela, singakabali bonke abanye abaphandle. Sisengozini enkulu. Ayi, iministry sokumele isheshe iqhube masinyane izinto kulungiswe lapha masinyane ngoba nxa kuthiwa iCovid-19 sithi iCorona isiselibobo ofana lokuthi isisekhona wesithine iGwanda ithi vele seduzane ofana lokuthi sesiphakathi kwabo.
Elinye ilunga lale icommittee uNkosikazi Jasmine Thofa uthi bebuyela edale bazakwenza konke okusemandleni abo ukuthi ugatsha lwezempilakahle luze masinya luzolungisa udaba lweThorn Grove Hospital Isolation Ward.
Ngithi mina ngalokho esikubonayo lapha elokuzeni eThorn Grove Hospital ngokungabi ready kwendawo, akula ngubo, akulani imithi, akula lutho. So ngibona njengama-MPs njengoba sivalile kathesi singameleli ukuthi size siyevula, kumele sisiya ngemande. So make sure ukuthi sizazama ngomzamo wonke ukuthi sibuyele eParliament siye reporter, sibhale ireport yethu, sidinga uMinister of Health ukuthi akhangele indawo le.
Umqondisi wezempilakahle kucouncil yakoBulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abeCovid-19 sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke.
Futhi na into esiyenzileyo sikhangele sabona ukuthi kungafunekani okungakanani ukuze isibhedlela sidivide khona lokhana ekadinga ukutho. Then sasesithatha lana i-quantity sasesiyithumela ku-Ministry of Health ukuthi bekani ngalezi mali abathi zitholakele besincedise sikwanise ukuthi siyenze isibhedlela sibe ready ukuthi samukele ama-patients.
Imithi okwamanje akulamuthi wokwelapha i-COVID. Imithi yakhona yonke isetrials. Kulama cases lana okuthiwa ngama critical cases azafuna ama-ventilator. So ama-ventilator siyawadinga ukuze njani sibe lawo ukuthi senelise ukuthi sincedise labo abaye bebanjiwe. Izigqoko ezokugqoka ezokuvikela abasebenzayo okuthiwa ngama-personal protective equipment esilakho kathesi singanele ukuthi sihlale amalanga kumbe amabili. So silokhu simelele esikuthenjisiwe ukuthi engxenye sizaphiwa okunye ukuze senelise ukuthi nxa kungabale umkhuhlane ungamemetheka kakhulu senelise lathi ukuthi sihlale isibhedlela sivuliwe okwesikhathi eside.
Isibhedlela seThorn Grove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilitshumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amatshumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona njalo amalunga edale lePhalamende athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje esibhedlela. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imbheda, konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele, a World Health Organization, ayikabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19, baqakathekisa ukuba abantu bahlale bezivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngise Thorngrove Hospital wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Le mitshina yahlawulelwa amadola phose angena kusigidi ngohulumende, kodwa odokotela bathi eminye yayo yabuya ingasebenzi njalo ingelansimbi ezaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele ngesikhathi amalunga edale lephalamende awekomithi yezempilakahle ebhoda ezibhedlela zikahulumende ehlolisisa ngokusebenza kwazo. Okunye okuvele ekwethekeleleni esibhedlela sempilo ikuthi kukhangelisiswe ngezigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, i-$7 million, eyamukelwa esibhedlela sempilo iqondane laba lomkhuhlane wezinso, kodwa lokhu bezithengela eminye imithi yokusebenzisa laloba uhulumende wathi belatshwe kungela mbadalo. Umgcini sihlalo wekomiti le, udokotela Ruth Labode, ubuzisisa odokotela mayelana ngemitshina le.
Tekile thina abanye khona sizwe namhla indaba ye 7 million eyafakwayo ngo-December for dialysis. Kodwa siyazwa kakhulu abantu behamba besithena ba i-dialysis iyadura, bayathenga izinto zangkhona. Udaba lona kufanele kube le into ethiwa i-audit. Ikukhangelisise kakhulu ukuthi na isisebenze ebantwini abangaki, isebenza ukwenzani. Kufanele kube lokuyi-auditanyana oku-auditi imali liya. Into yakhulunywa ngama-doctors e-Harare siyibonile la. Ungani lapha futhi kuwesi. Imtshini eminingi vele ayisebenzi. Labo bayavuma futhi ukuthi imtshini eminingi yayi second hand. So kutsho ukuthi kulo muntu owathwala $900,000 wahambe India wayathenga imtshini ayi-second hand wabuya la eZimbabwe. Ngenye into efanele bayi-audite yona leyo ukuthi na bona bomathenga babevele bethenga njani ngoba imali ilahlekile.
Umnumzana Owen Sibanda ongudokotela empilo uthi imitshina le yala ukusebenza ngesikhathi ifika njalo labo dokotela beIndia behluleka ukuyilungisa.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitsha yini nathi ngoba sayithole vele siyaniphekhiwe. So ngenzakala ukuthi yayimitsha, ngenzakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi. Kodwa sayithole vele siyaniphekhiwe. Zama ukuyikhonekta ukuthi bayitesti wabona ukuthi iyasebenza.
Lokuzama ukuthetha.
Omnye wakhona wasebenza, omnye awazange usebenza. So ngasanga umsebenzi of course yahamba kubo-technician ukuthi bahlale la baze bathole amacebo ukuthi bawulungisise ngoba bazakhuluma nabantu bangikhona abaletha imitshina bazayenza amacebo bani ukuthi umtshina lwani uzawusebenza.
Udokotela Owen Chokora omunye wabemukela imitshina le uthi eminye kayisebenzi.
Okay, so imitshina yabuya sibili but ukuthi sibe kwazi ukuthi were they brand new or not, because vele it was unpacked when we saw the equipment. But ARR when we went ukuthi kuyo receiver yayinyankhona it was packed. Then when the technicians were testing manje ukuthi babone ukuthi iyasebenza, ama technicians not away to our lab but bavele India batesta. Yeah, omunye wangkhona wangasebenzi, omunye wayesebenza ugagaza. Omunye mkhona yayingela ama-parts, ama-spare parts yayingekho, so ayisebenzi. So kathesi ikhona somewhere in the storerooms but we've never used them.
Udokotela Vulindlela Dube uthi kunzima ukuthi atsho ukuthi kwakukhangelelwe ukuthi kubuye imitshina enjani.
But man kangele, I don't know, maybe it's through storage or nguti vele wona ngokwawo, it's not latest technology. In terms of the company, nguti angeke ngitsho ukuthi kwakuvele ukukhangelela ukutholakala imitshina enjalo, ngoba imitshina ekhona esilayo ithiyene ngesikhathi angithi kuya ngetechnology. Umtshina ungabe umutsha kodwa itechnology yayo umdala. Yikho engingakutsho ukuthi i-technology ekhanya ikhona laphana ngendala ayisiyo latest technology, but ngokusebenza kwawo ukuthi kumbe wawusumdlala angeke ngikutsho ngesiqiniseko ngoba ngingakwazi lapho eyatholakala khona.
Imizamo yokuthola impendulo kuhulumende mayelana ngemitshina le yahlule ngoba incingo bezingaphendulwa. kodwa udaba lwemitshina le lwakhulunywa edale lephalamende lapho umsekeli kamphathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro aphendula imibuzo ethi imitshina eminye yabuya ingasebenzi kodwa ikhampani eyabathengiselayo izabuya izolungisa.
The procurement was facilitated through the Zimbabwean embassy in India and I was there.
Ukuthenga kwemitshina le kwenziwa sisebenza le-embasi yeZimbabwe kwe-India. Imitshina yathengwa enkampanini ethiwa yi-Medicure. Ngemva kwalokhu yalethwa njalo kwathunyelwa abantu abakwazi ukuyihlanganisa lokuphathisa ekutshengiseni ukuthi isebenza njani. Kodwa eminye imitshina le yabuya isebenza imitsha ukuthi eminye yabuya isilela ezinye izinto eminye njalo yayimidala. Ngalokho inkampani le izaphenduka iletha lokhu okwasilelayo njalo ilethe imitshina emitsha.
Edabeni lwegciwane lwe-coronavirus odokotela bathi impilo zabo kanye lozulu jikelele zisengozini ngoba kungela malungiselelo okuvikela ukuthathelwana esibhedlela okugoqela impahla zokuvikela nxa besamukela lezi zigulane esibhedlela. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi isibhedlela sempilo asidalelwanga ukwelapha imikhuhlane ethelelwanayo ngakho abantu abalomkhuhlane we-coronavirus kufanele bayekwelashwa esibhedlela se-Thorn Grove. Ethi njalo ukugcina abantu abalomkhuhlane lo kungadala ukumemetheka kwawo. Odokotela bathi basebenza nzima ezibhedlela njalo ukuthengwa kwemitshina kuncedanga lutho ngoba eminingi yakhona ihlezi ingasebenzi kuhle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abathenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bakhala ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus usubalimazile kumabhizimusi abo ngoba sebehlise inkhambo phandle kwelizwe njalo impahla ikakhulu evela kwele-China ingasatholakali kalula. UMartin Ngwenya uyalandisa isihavuroni kweleBotswana.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya bathi isimo sesiqala ukwasibi ngesikhathi umkhuhlane wegciwane le-corona umemetheka. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe eliphila ukuthenga lithengisa impahla phandle kwelizwe ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu omunye wabeZimbabwe abangena kweleBotswana bethenga impahla zokuyathengisa ekhaya uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu ibhizimusi labo.
Kunzima kithi ngalesi sikhathi ngoba kuyamele sisebenze kodwa sisaba uhamba-hamba ungagcina kusi-expose to the coronavirus. Njalo ama-stock aphansi cause enye impahla esithengayo ivela kwele China manje okwathesi kusamile okunenge.
Omunye njalo othumela impahla kobulawayo kuyathengisa emkambo we-flea market uMnumzana Mthabisi Dube uthi akuselula ngalesi sikhathi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Impahla eningi etholakala emkambo yama-flea market kobulawayo ithengwa kweleBotswana kanye le-South Africa kodwa yona ilungiswa kwele China.
I-coronavirus ilakho ukuvalisa amabhizimusi we-cross-border trade ngoba impahla eningi ethengiswa kuma-flea markets ekhaya ivela e-China these days akula stock njalo khona uhamba-hamba at this time it's not safe umuntu uyabe sesaba uyagcina ubamba nale mkhuhlane lapha. So aku i-corona ibulala ama-business.
Umkhuhlane we-coronavirus uhlasele kakhulu kule-South Africa kuloku esabela ukuthi noma yisiphi isikhathi ungachaphela kweleBotswana kumbe eZimbabwe. Kodwa noma i-coronavirus iqhubeka imemetheka abanye abafana lo mnumzana Rodwell Moyo yena othengisa imithi yenkomo kweleBotswana esuka eZimbabwe bathi lithuba elihle lokwenza ibhizimusi.
Thina nje abantu be-business asiboni ukuthi i-coronavirus okwakhathi isikhathi zingabe si-affectile ngoba ama-orders edokhu ehamba njengoba kade evele ehamba. Udubo olukhona esilalo kathesi ukuthi sibona abantu abaseZimbabwe ama-customers aseZimbabwe sebeoda kakhulu okutshengisa ukuthi bona bayesaba uhamba kodwa bayathumela thina esathi vele nje sibasupply ukuthi sigijime.
Umoyo uyavuma ukuthi bayesaba ukubamba umkhuhlane we-corona kodwa bayazama ukuzivikela ngazo zonke indlela. izihambi phakathi kweleBotswana leZimbabwe zikhala ngokuthi kulutshwane owenziwayo emngceleni ukubavikela phezu kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. I-Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma labenhlanganiso yababona ngabeqa umngcele bethenga bethengisa impahla abeZimbabwe Cross Border Association abangaphendulanga imibuzo phezu kwesimo sebhizimusi yabo ngesikhathi se-coronavirus. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje babhekane lensinda baphendule abezemidlalo ngemva kokumiswa ukudlala emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. UJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Izinqumo esethwe nguhulumende wabo leZimbabwe sokuba kumiswe ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 wona obangelwa ligciwane le-corona sokudale ukuba abezemidlalo etshiyeneyo labo bemise inhlelo zabo. Lokhu sekudale ukuba kudluliselwe phambili ukuqala kwemidlalo etshiyeneyo efana le-Ikhasilaka Premier Soccer League. Isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi ukumiswa kokuqala kwemidlalo kuzalethela amaqembu inkinga eziningi.
Amaqembu abelungiselela isizini yethu bekhangelele khonokho ukuthi hayi iyaqala ngo-March kodwa ngomkhuhlane lo umdlalo sidluliselwe phambili sokusitsho ukuthi amaqembu sokumele abuyele back ku-drawing board. Ngizakunika for example abaqeqetshi nxa belungisa ama-program abo ayi-pre-season babe bewalungise ngendlela yokuthi kusiyaqala imidlalo abafana babo base befit okunganani. Khathe sebe nomlando ubana begcine abafana laba befit kuze kwefika leso sikhathi lapho kuyaqala khona i-season. Akusomsebenzi olula lo kuma-coaches.
Umoyo oqhubekele phambili wathi amaqembu amaningi athola imali evela emagedini izibukeli zibhadala ukuba zingene ebholeni njalo asezathwala nzima ukuthola iholo labadlali bona kumele behole ngoba beqhatshiwe. Umgcinisihlalo weBulawayo Volleyball Association William Maziro uthi labo njengenhlanganiso sebemise zonke inhlelo zabo kulandela isinqumo esithethwe nguhulumende.
Kulandela ukumiswa kwemidlalo yonke ebilungiselwe iZimbabwe Volleyball Association lathi njengeBulawayo Volleyball Association sikubone kufanele ukuthi simise imidlalo yethu ebimele ibe khona kugoqela umdlalo we-pre-season tournament obukhona ngeviki le eza impela viki njalo lokulontsha kuqala kwe-season yethu ye ka-2020 sibona kungcono ukuthi singathi abantu bebe-safe senze esingakwanisa ngamandla ngoba i-capacity yokuholda into zinalezo lathi asingeke sanelise ukuyimela.
Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda yena uthi bazalandela isinqumo esithethwe ngabe-National Darts Association esokumisa imidlalo.
Umdlalo wethu wamadarts-ke hhayi phambaniseke kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Abadlali bamadarts bakhanyakala-ke bayakhonona lapho ukuthi kade baze ba kuye bangadlali bangaqhubekeli phambili lemidlalo yabo yamadarts. Khona umdlalo wamadarts uzabe ulabantu abangafiki amachumi amathathu nje kuphela kodwa abantu bemabhasini babe bebaningi bekufika ikhulu ezitimeleni bekufika amakhulu amahlanu kodwa ubona bamadarts ukuthiwa hayi kawumi. Sithatha injalo-ke leyo directive ngoba ivelele ku-National Darts Association of Zimbabwe indazi so sizalandela njengoba beyibo balawula amadarts elizweni.
Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ngolwesibili uthe isimo kasilunganga ngenxa yomkhuhlane wecorona njalo walaya uba abantu beke bame ukubuthana bedlule ikhulu okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekudale ukuba ezemidlalo zimiswe emhlabeni jikelele njalo lokhu sekuchiya abalandeli bezemidlalo belesizungu ikakhulu abalandeli bomdlalo wenguqu bona abalandela ikakhulu imidlalo yamazwe yathiyeneyo ikakhulu phesheya kolwandle abayibona kumabonakude. Ukungadlalwa kwemidlalo lokhu sekulethe umjombo lakulabo abaphila ngokubheja ngoba kungela midlalo eqhubekayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe indlalate labo elinesihloko esithi uhambe Rome. I'm gonna be a little bit of a igama likamdawini lokuzalwa nguzizwe sibanda lisizwa idabuka kohingwe phansi le-Plumtree kodwa icula ikwele South Africa nangu umdawini echasisa ngomango asewuhambile kwezomculo
kushuthi leli dlalade lidlalade lesivili mina emculweni kushuthi ngaqala 2018 kulonyaka 2020 sengisebenzela i-album lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-album lesithathu sengineminyaka 83 ngisemculweni
idlalade leli lilengoma eziyisithupha eziqoqela ethi sengingubaba inoha ilapha isilo siyavumula kanye lethi nansi indaba
abangathanda ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazi ngcono kushuthi ngizoshiya nanzi inumber ngiyatholakala kuwhatsapp nakuma-calls ngiyatholakala inumber zami zithini 0655 34 24 92 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyazani noma ngikuyazi sengami ngcono ikho la engitholakala khona
abalandeli ungathanda ukubatshiyela wabi amazwi
njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayezela into ezobajabulisa kwelizayo
uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe le-Izingwenyama ngale ethi zadabula amazwe ta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempila kahle ithi isibhedlela se-Thornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India uwoza Friday lamhlanje besilomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe le Izingwenyama kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe